kuchimani mani zvinhu zvoramba zvichiita kuri nani changa chitinetsa ndechekuti tisvike kuvanhu nematrucks nemalorries nemagai kuti mabridge anga akatambugwa ese zvino kuriko kwatasvika kunyawo the river tapfuura nokuskyline nzira yokubva kuskyline ichiinda kungango yanjeyo yanga yakakuvara zvikurusa asi iko zvino vanhu vedu vanovaka migwagwa vasvika panyaode river patasvika panyaode tikawana vanhu vava kutoshanda ipapo papasvika 9 trucks dzauya nechikafu hadzikwanisi kuwambuka asi dziripo dzimwe dzabva kungangu saka vanhu vanga vakazvironga vakaita bridge nomukati menzizi vachipana chikafu weare talking about hundreds of people men women navana vadiki vachitakura chikafu vachiindisa mhiri kuna matrucks
ko vamwe onarebo vanga vakumbochema chema kuti panenge paakuitwa zvematongerwo enyika pakupa chikafu apa zviri kufamba sei
iyo ndo isingaitiki vanhu vakatakura upfu nezvimwe vanga vane mota dzakanyorwa kuti zanopf vanga vanzi nevanhu vanobatsira kuti hamungangoindi kunoona vanhu musina chamakatakura exact point tatisati tikakwanisa kuti kunosvika anything other than ma-four wheel drive ane ma-one ton saka taitakurisa wedha kana ukasvika uri meya wemdc zvatakaita meya vokuharare nameya vokumutare vaida kuinda takatitakurai vakatakura vakanosvita saka iva vezanup f vakatakuravo vakanosvita asi ngoti vamwe vanobva vati nemhaka yekuti dzakanyorwa kuti zanup f hatinei nezanup f chataida ndechekuti chikafu chisvike kuvanhu vangava vadesperate
totarisawo tiri kunzwa kuti pane imbwa dzauya kubva kusouth africa dzinofunidza mitumbi yevanhu dzichitsvaga vanhu vakashayikwavo huri kufamba sei urongwa ihwohwo
urongwa hwakanaka takapresident vedu vakakumbira kuna president vesouth africa saka pavanga variko kunyaya yesaharawi saka vakabva vapiwa mbwa ipapo dzimwe dzakatosvika dzatova muno muchimanimani nhasi dzaswera dziri kungangu saka tava kuziva kuti apa padzafembera ndo pana vanhu vakafusikwa dzimwe dzasvika futi nhasi kuno pamutare dzichibva kuharare dzakasvika nezuro dzimwe dziri kusvika mangwana saka tinoi tava nenza dzinosvika sere saka tobva taita mateams masere kuti dzinofembera fembera kuti tiwane vanhu vedu pavakafusidza nokukurumidza.